bazi rinoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana munyika raburitsa mashoko ekuti pavanhu ava 11 vandorapwa kusendinari kudunhu rekumashonaland central uye vari vanhu vekunyika yemozambique. Gwaro iri rinoti vamwe 10 vakabatwa kubedbridge kumadebrain south uye mumwe chete achiwanikwa aine chirwere ichi kuchegutu kumashonaland west. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete anonzi ndiye akashaya munyika yose nechirwere ichi uye vamwe vasere vachinzi vanorwara zvakanyanya nacho. Mutauri webazi rezveutano munyika Dr. Donald Mujiri vati chirwere ichi chiri kukwira munyika uye bazi ravo riri kuita zvirongwa zvekurwisa kukwira kwechirwere ichi, asi vati vanga vasikwanisi kutipa zvizere sezvo vange vakabatikana. Denda iri rinonzi rave kune mamwe matunhu akaita seManicaland nemasvingo. Mudunhu remasvingo munhu mumwe chete akabata nechirwere ichi kwachivi uye 12 vari kufungirwa kuti vanacho vari muchipatara chechivi district hospital umo mavari kuongororwa. Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Ameda Chamu vatenda kuti chirwere ichi chave mudunhu mavo uye vatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari.
Prepared to manage my cholera test. In the European education currently ongoing throughout the process, we are very much prepared to kind of better any outbreak.
Mashoko ekupinda kwechirwere ichi mudunhu remasvingo atambirwa nekutya kukuru nevamwe vagari vemudhorobha remasvingo avo vave nemazuva matanhatu vasina mvura mudzimba dzavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidza yemagurupira vati chirwere ichi chikapinda mudhorobha kubva kachivi chinoparadza nenyaya yedambudziko remvura.
Nyaya yekushaikwa kwemvura munguva yatikunzwa kuti kwava nekorera yatichizungudza chaizvo zvevagari vemumasvingo nekuti chirwere chekorera nekushaikwa kwemvura zvinotyidzana. Taichikumbira dei kanso yapawo vanhu mvura at least once a day kusena hako vanhu vacherere mvura vari mudzimba dzavo vasanoungana pazvibhorani. Kushayikwa kwemvura kunoita kuti korera yaitapanukire nekukasira.
Meya weguta remasvingo vakoreri Maboke vati nyaya yekushayikwa kwemvura iri kukonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagesi kunopombwa mvura kubushmead kudhamu remutirifi nekambani yezesa. Vati kanzuro yavo yatotanga kuita zvirongwa zvedzidziso yekudzivirira chirwere ichi sezvo dambudziko remvura riri mudhorobha mavo.
Hatina magesi, hatitorina power supply kuti pande yesitinerinenge yakamira yose. Tinoda kutanga kuita makorera awareness campaign kuti vanhu vazive kuti dzingaidzivirira sei. Zvoni chechipiri chedepartment redu rehealth riri kugadzira kuti anytime kana ikanga yasvika vanokwanisa kuti mishonga yachona nezvinokwanisa kuita kuti inga vanenge vabatwa nayo vangabetsereka sei.
Mukuru wemabasa musangano unoona nezveutano munharaunda recommunity working group on health kana kuti CWGH vaitai misike vati kushayikwa kwemvura mumakanzuro yemadhorobha makuru munyika kunogona kuita kuti chirwere ichi chipararire nekukasika uye zvakasimba.
Tiri kuona kuti makanzuro mazhinji ari kukoniwa kuwanisa vanhu mvura yekushandisa, mvura yekunwa. Izvo zviri kukonzeresa kuti veruzhinji vange vachirarama nematsime aya anenge asina kunyatsochengetedzwa.
Chirwere chekorera chiri kuwanda mumaruwa zvakare nenyaya yemvura iri kunaya pari zvino iyo inonzi iri kukonzera madhaka pamwe nekukukura tsvina dzinorasirwa mumatsime nemadhamu anozotorwa mvura nevagari. Chirwere ichi chatekeshera mune dzimwe nyika dzemuafrica umwe mune vanhu vandarika zviuru 41 vakabatwa nechirwere ichi vazhinji vari kunyika yekumalawi. Vebazi rezveutano vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko uye vagare vakashambidzika vachishandisa mvura yakawanda kusuka zvinhu pamwe chete nekudya chikafu chinopisa kuti vasabatwa nechirwere ichi. Veruzhinji vanokurudzirwa kutanga vafashaidza mvura yekunwa kuitira kuuraya utachiwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.